zvunhu zvakanaka chaizvo nokuti mukarangare pakagadzwa vamunangagwa vakati inini am a listening president. Saka zvazvinongoreva ndozvokuti masangano amachechi naivo vezvematongero wenyika vakati uyai tisangane tione kuti pamunogunun'una napo ndapapi tipagadzirise. Asi chinozoshamisa ndechekuti vamwe vanoda, vamwe havadi. Asi tikazonzera kune zvevamatongero wenyika ndopanoona kuti they are not genuine, they are not serious about solving my problems enyika ino. Toendavo kune vamachechi ivava ndopanoona kuti vachakapindana nadhiabhurosi, havasati vanyatsokutendeuka kuziva kuti chii chinofanira kuti chiitwe. Nokuti kana uri wechechi zveshuwa ukakokwa iwe tadza kuenda, zvinotoshamisa kakuti kana kuchechi kwacho unenge uchiparidza chii.
Vamago,
ndaudirano chinhu chinoratidza kuva machuwa kana kuva vanhu vabhazera. Asi kana pachinzi pari kuda kuitwa nhaurirano, pane zviga zvakawanda zvinofanira kuti zvicherechedzwe kuti pave nenhaurirano inobuditsa pundutso kana kuti inogadzirisa zvinetswa zviripo. Chekutanga ndechekuti tinofanira kuti tiratidze kuti tiri kurevesa kana tichiti tiri kuda kuti tiite nhaurirano. Chechipiri, panofanira kuti pave nehurukuro tisati taita nhaurirano idzodzo. Hurukuro dzinotibatsira kuti titi oraiti tonosanganirana kupi tichiita nhaurirano, nekuti venyu inokosha. Ndosaka muchinzwa wanotamba nhabvu kune inonzi home and away. Saka haungarambi uri pahome chete. Kochiuyawo zvekare nyaya yekuti ndiani achange ari mutongi gava panhaurirano idzodzo. Saka handioni sekuti nhaurirano dzakaitika nezuro idzi dzatanga nhaurirano dzezvokwadi dzichagadzirisa umhondi huri kuitwa nemauto nemasecurity forces munyika. Kurohwa kuri kuitwa vanhu mudzimba mavo. Zvimwe zvinhu hazvitombodi hurukuro, zvinongoda kuti mapurisa aite basa ravo. Vanhu vari kutyora mutemo vasungwe vaendeswe kumajeri, vakasungwa zvisiri pamutemo vabuditswe vadzokere kumhuri dzavo.
Vachiro manzi, kana pachiitwa nhaurirano hapafaniranga here vanhu vachingoitawo kunzvimbo dziri neutral nezvavataura izvo kuti panofanira kuita mutongi gava?
Munotaura chokwadi, asi ndirikuona sekuti tinokanganwa chane zuro nehope. Pakaita dispute muno muZimbabwe yokuti kuwahwina maelections ndiani. Vamunangagwa pana pavakambotaura kuti ndahwina, asi vachamisa vakataura kuti ndahwina. Vakati zvakadaro chirega tiinde kune vanga vachiita basa iroro. Vakaita basa iroro nobva vataura kuti vamunangagwa vahwina. Vachamisa vakati aiwa handizvo, nobva vamunangagwa vakati zvakanaka, ngatichiwana anotiyananisa ndokuenda kumakoti, ndopane nyaya ipapo. Saka zvazvinoreva mukatarisa mastatement nhaurwa dzaitaurwa navamunangagwa nenhaurwa dzaitaura vachamisa zvakatosiyana.
Timbopindirawo hipo pamba.
Pindai vamaguru, pindai.
Vamunangagwa is part of the problem. Ndivo commander in chief of Zimbabwe Defense Forces. Ndivo vane mauto ari kufamba door to door vachipwanya dzimba dzevanhu, vachirepa madzimai, vachirova varume, vachiridza nyere live ammunition, vachiuraya macitizens. He is part of the problem. Havachikwanisi manje kuti vachiti kune vanhu vari kuponderwa masupporters avo, vochivati huyai kumba kwangu kustate house kunoku tiite hurukuru hwekugadzirisa dambudziko. Zvakafanana nekuti mbudzi dziri kuchema kuti tapedzwa nemapere, then chief wemapere wochiti huyai kuno mubako rangu tiite hurukuro tigadzirise kuti mungaite sei kuti murege kudyiwa. Vanoenda ikoko vanosvika vachinodyiwa. Ndosaka ndiri kuti ini paidiwa nzvimbo iri neutral yekuti vanhu vanofila safe